DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 kubvumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inosvitsa makore makumi mana nemaviri kubva payawana kuzvitonga kuzere. Badhoreza NPF rinoti zuva ranhasi izuva rakakosha zvikuru kuvanhu veZimbabwe zvisinei kuti vanotsigira bato ripi. Vanhu makumi mana nevashanu 45 vakafa mutsaona dzemumigwagwa pazororo reEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Furo 18 kugumbi 2022 Zimbabwe inosvitsa makore makumi mana nemaviri ekuzvitonga kuzere. Zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna 1980, bato reZANU-PF rakakunda musarudzo idzi rikaumba hurumende. Kubva ipapo ZANU-PF ndiro bato roga ratonga Zimbabwe kusvika pari zvino. Gore rino rinoonavo nemberero yezuva rekuzvitoka kuzere iri ichitora nzvimbo muguta reBulawayo, izvo zvisati zvamboitwa kubva Zimbabwe yawana rusununguko. Muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kuzvitonga kuzere kwakaunza zvinhu zvizhinji zvakanaka zvikuru munyaya dzezvedzidzo, vachiti hurumende yakavakavo zvikoro zvizhinji munyika pamwe chete nemigwagwa. Muzvinafundo Masocha vanoti zvinhu zvakatanga kuenda musango apo nyaya dzeuori dzakaregwa dzichiwanda uye pakatanga mauto kupindira munyaya dzezvematongero enyika.
Mavonero andinoita ndokuti kusununguka kwakaita Zimbabwe muna 1980 kusvika pari zvino kwakaunza zvakawanda zvakanaka zvinogona kusaonekwa navamwe, asi kuti tichitarisa isu zvakanaka sezvokuti kwakaunza zvikoro zvanga zvisiko kumaruwa. Tikatarisa kwedu isu kumasungo kwamurinye kwakusina kana sekondari kana imwe, maprimary school anga ari kure nakure chaizvo. Zvakazoita kuti kusununguka kwakatisunungurawo kuenda kuzvikoro zvakanga zvapadhuze nesu kuzosvika tisvike pari zvino nhasi. Tinoziva kuti rusununguko kwatisvitsavo kuno kumhiri mhiri kwamakungwa kutavhurwa maziso kwakaitawo minda yakauya, vanhu vakapiwa minda kukaita ufumi hwenyika kukavhurwa kuvatema vakapedzisira vana mabhizinesi avo makuru, mabhizinesi avo maduku. Zvakashatawo zvinowanikwa zvinenge zvakashata pamwe kushandisavo kune kwakaitwawo mari dzinei dzakawanikwa navanhu, zvekare hapana ufumi hunokwanisa kusumudza munhu wese. Munhu pachake unenge aitarisirwa kuti azozvisumudzavo iye, asi izuva randinoremekedza chaizvo zuva rokuregererana, zuva rokutarisa mberi kwatiri kuenda kuti vana vedu vanodzidzei patiri zvichienderana nezuva rorusununguko.
Kana takatarisa zuva ranhasi iri, munoone muvanhu izuva ravanofarira here kana kuti izuva rinovashungurudza?
Ndinoona sokuti ruzhinji hungangoshungurudzika chaizvo kuZimbabwe vasinganatsi kuona zvakanakira zuva iri. Zvinowanikwa izvozvo, asi kuti tingangoti isu vanhu vakuru tisu tinenge tinotadza kudzidzisa vana kuti izuva rinorevei, zuva rekuti re independence zvara kuzara nasi. Saka kugumbuka kwa vanu tinukumula ya mwama pati mamwari kuti aywa isa atisi kuzenda kumapende lajo tine ichichema vanu wakafa nguwa ya hondo ni wakafa nguwa ya pera vangangu funga ni njira idzodzo asi ingarive zuwa roku batana zuwa roku titikumi kize kuzidzisa vana vedu kuti takasununguka chasara isu pamwe kuzisunungura pachedu musoro medu kuti tisununguke pachedu nokuti tikaramba tichingotarisira kuti mumwe munhu uchatisunungura hurumende ichatisunungura kana ndingi uchatisunungura pakati tinofa tiri muutapwa hwokusana tokutarisa kuti mberi zuva nezuva parinobuda rinotipa mukana mutsva wokuzvivaka mukana mutsva wokuzvisunungura kana tichinge tichiona kuti apa takasununguka saka vanhu vazhinji vangangosafara nezviri kuitika muzimbabwe nezvakaitika muzimbabwe asi zuva reindependence harisiro raizvozvo zvokuti tikatarisa zvatakakanganisirana aiwa izuva rokuratidza kuti kubatana nokuti independence yakauya nokuda kwokubatana kwavanhu vachirwisa vapambepfuni saka isu tikada kuzokwenya maronda akare pamusoro independence tinoita kutobvajanyura zuva iroro izuva rinokosha
kana takatarisa matongerwo ari kuitwa nyika pane zvamusingafari nazvo here uye zvakaita sezvipi pane zvamunofara nazvo here uye zvakaita sezvipi
ndotanga nezvo zvandisingafari nazvo zvakaita souori uori hwakanyanya kuwanda uori hwava mumutsika namagariro edu isu oku omuzimbabwe zvinova zvandisingakurudziri chaizvo izvozvo zvekare chimwe chandisinganyanyi kufara ndechekuti handisi kunyanya kunzwa izwi revakuru vehurumende vachitaura kuti maelection ngatisarova nazvachose kungava kupi kwavanoenda kana pamisangano iyoyi independence iyoyi ngatinzwe izwi kana rapurezidendi chairo navamwe vacho vaitaura aiwa izvi zvokurovana nguva yamaelection hatizvidi zvachose ngavakwanise kufamba vachienda kunzvimbo dzacho dzinenge dzaita political violence idzodzo sezvakaita ukwekwe taitarisira kuti pamwe purezidendi pachavo vachasumukako vondomira ivo pachavo mbune kuti munyika mangu mandinotonga zvinhu zvakaita saizvozvi ngazvisavapo zvachose saka ndo zvimwe zvandisinganyanyi kufarira izvozvo kuti handisi kunyanyonzwa izwi rehurumende zvekare chimwe chandisinganyanyi kunzwa izwi rehurumende idzidziso kuvana kuti vazive kuti uori hwakaibva pati kubvira kuprimary kwete kuzoda kudzidzisa vanhu kana kusunga vanhu vakura zvekare dzidziso yeindependence nevekuvhota kuti ngaive dzidziso inosimbiriswa chaizvo kubva kuvana vachiri vadoko sezvatinoona kunaana america munoku vana vokura vachiziva kuti aiwa zuva reindependence izuva rokuyanana zvandinofarawo nazvo ndezvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende zvatinoona kuti migwagwa iri kuvakwa ngatizive kuti panovakwa migwagwa mugwagwa ufumi zvinoitika mugwagwa imomo zvakawanda tinoonawo kuti hurumende iri kuzama painogorava pokupatana nevamachechi nokuti yoga hurumende haina zvaingakwanisa kuita saka zviripo zvavanogona asi kunyaya dzana violence kunyaya dzouori dzi ndiona kuti handisi kufara huri kunyanya kudzakira uori kubva 1980 kubvira pasi pasi chaizvo zvichingokwira zvichingodero
avo vange vari vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7 zvichakadaro nhengo yebato rezanupf inogara muwashington dc Dr Frank Guni vanoti zuva ranhasi izuva rakakosha zvikuru kuvanhu vezimbabwe zvisinei kuti vanotsigira bato ripi Dr Guni vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rinoratidza kutsunga kwevanhu vakarwira rusununguko rwevanhu vose vezimbabwe vachiti pane zvizhinji zvaidai zvakaitwa nenzira yakanaka asi vachiti zvakaitwa zvakabatsira Zimbabwe nevanhu vayo nenzira inopfuura zvaiitwa nevachena vakange vachitonga Zimbabwe
zuva ranhasi zuva rekuzvitonga kuzere kweZimbabwe izuva rakakosha zvikuru kwazvo kunyika yedu nezvizvarwa zvese zveZimbabwe zvingava zviri munyika kana zviri kunze kwenyika nokuti iri izuva rinotipa mucherechedzo wekuti takarwira rusununguko rwenyika yedu kubva kuvapambepfumi vechichena vakanga vakatigara matunduru kwenguva refu saka iri zuva rinofanira kunge richicherechedzwa nekurangarirwa nevanhu vese vane chokuita nenyika yedu yeZimbabwe. Uye izuva ratinofanira kuramba tichiuchidza vechidiki vazvarwa vatsva vakazvizvarwa nyika yavane kuzvitonga kuzere, kuti vanyatsokunzwisisa nokuziva kuti nyika iyi kuti izova nyika yejekerere, kuti izova nyika yavari kugara nhasi yakarwirwa, kune ropa rakadeuka, kune vazhinji vakaifira nyika iyi, kune vazhinji vakasara mumasango, kune vazhinji vakatambudzwa, vamwe vakafira mumatrongo nomumajere nekuda kweutongi hweudzvanyiri hwaitwa nevachena. Saka izuva guru kwazvo rinotirakidza kuti hapana chinouya wakagara, chinhu chese chinotoshandirwa kuti chinge chinobudirira.
Mungati zvinhu zvava nani here pane zvazvakanga zviri pakusunungurwa kwakaitwa Zimbabwe?
Wongu tinoti pane zvinhu zvakawanda zvikuru kwazvo zvava nani uye zvakashanduka, yatingati ya positive change, kana tichienzanisa nenguva yatakakura tiri pasi peudzvanyiri hwevachena. Nokuti nguva yatakakura munguva yeutongi hwevachena, vanhu vatema taisabvumidzwa kutaura zvatinofunga, taisabvumidzwa kana kupinda matoireti chaiwo, kana kugara pabhenji zvaro paiva nemabhenji evarungu, kana kumira pavheranda chairo rechitoro, taisabvumirwa izvozvo munyika yechizvarwa chedu. Saka zvinhu zvakawanda zvakasanduka apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere. Tinoziva zvedu kuti vechidiki vakazozvarwa atingati maboni free hava havanganzwisise kudzvanyirirwa kwataiita munguva yakare. Zvimwe zvinhu zvikuru zvandingade kutaura ndezvekuti munguva yeutongi hwevachena, vanhu vatema vashoma kwazvo, vaikwanisa kuita mabhizimisi kana mabhindauko okurarama. Munhu wese waitoti undosenzera makambani evarungu, asi iye zvino izvi maakuona kuti vanhu vatema vava nemikana yekuti iwe pachavo unogona kuita bhizinesi rako, ukashandisa pfungwa dzako unogona kushandira mhuri yako kuti upenyu hunge huchiita zviri nani.
Dr. Guni, chingati munyika mune utongi hwejekerere here?
Kana takatarisa bato redu rezanupf riri kutonga, tinoda kurumbidza kuti ndiro bato rakaunza utongi hwejekerere munyika yedu yeZimbabwe. Tinodawo zvakare kurumbidza vatungamiriri vezanupf vari kuramba vachiuchidza nyika kuti nyika haina kungouya takagara, nyika haina kungouya nepedzura, nyika yakarwirwa. Uye tinofanira kuchengetedza nhaka yedu iyoyo yekuti isu takarwa, takarwira rusununguko, rusununguko rugaruchengetedzwe rurambe ruriko narini. Tisadzora vapambe fumi vakanga vakatipamba vakatigara matunduru. Toda kuti nyika yedu ive nyika ine vana vanokura vachiziva kwavakabva, kuitira kuti vagoziva kwavanoenda, vazive vavengi nevanyengedzi. Hatini kuti vadzore maimperialist vanhu vanouya nerweseri vachihwanda vachinyebera kunge vanoda vana veZimbabwe, ivo vachida kutibira upfumi hwenyika hwedu hwavakasobvira kuba makore anopfuura mazana nemamwe anopfuura ukira achingoenda mberi.
Ndezvipi zvamungada kuona zvichigadziriswa mumatongerwo ari kuitwa nyika?
Zvikuru zvatingade kuona zvichivandudzwa nekugadziriswa munyika yedu inyaya yekuti hurumende iite basa rayo. Basa guru rehurumende nderekugadzira hwaro kana kuti mikana yekuti vanoda kuita mabhizimisi vaite mabhizimisi avo akasununguka. Uyewo tinoda kuti hurumende kana yagadzira hwaro iyoyo vaitewo kuti mari inoshandiswa munyika inge ishandiswa nemazvo, vanhu vawane confidence mufinancial sector yedu nebanking system. Izvo ndo zvinoita chete kuti mari igare iri munyika, ndo zvinoita kuti vanhu vakwanise kutengesa nekutengeserana vakasununguka. Iye zvinezvi vanhu vazhinji vanoisa mari mumapiro nekuviga.
Avo vange vari mutungamiri webato rezanupf mudunhu reWashington DC, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Mapurisa Nyika anoti vanhu makumi mana nevashanu 45 vakafa mutsaona dzemumigwagwa pazororo reEaster. Mumashoko kuvatori venhau, mapurisa akaburitsawo mazita evanhu makumi matatu nevana vakafa mutsaona yebhazi rainge rakatakura vatendi vekereke yeZion Christian Church vaienda kumuzinda wekereke iyi kumbungo Masvingo nemusi wechina manheru. Tsaona iyi yakaitikira kuchimanimani. Vanhu vana, varume vaviri nevana vaviri, mukomana nemusikana havasati vazivikanwa, nekudaro mazita avo haana kuburitswa. Hurumende yakati ichabatsira kuviga vanhu vakashaya ava. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vakashanyira nzvimbo yakaitikira tsaona iyi nekunoona vamwe vakapona nemusi wemugovera. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mubazi revechidiki muNational Constitutional Assembly vaTerence Maoneke.
Kana kuti kumhuri yeZimbabwe tine urombo nedambudziko rakatiwira zvakare zvikuru sei tichibva mukutambudzika kwakanyanya ikoko zvakare kuchimanimani padambudziko rakabva kuitika reCyclone Idai. Tikati mhuri dzatakasangana nadzo dziri kurwadziwa nekuti takafamba na Profesa Maduku, NCA President, kusvika pakaitikira dambudziko. Tikapfuurira tikanosangana nedzimwe hama dziri kutribari eEastage tichibata maoko zvinonzwisa tsitsi endi zvinoda Mwari kuti apindire.
Ko vakapona mutsaona umo vari kukudzaiwo kuti kudii?
Vamwe vacho vakararama mutsaona idzi vakadzorerwa kudzimba, but vari kutaura kuti havana kunge vakazopihwa mishonga. Tevashomawo vatakakwanisa kuzobatsira kuti vakwanise kudzoka zvakare patara vachinoonekwa navana chiremba. But mhuri yeZimbabwe ngatibatanei titarisei pamwe chete dambudziko rakawira zvakare hama dzedu dziri kuchimanimani. Vazhinji vacho vari kuchema nenzara, tine zvishoma zvatakangoendawo nazvo tikasiya ikoko. Vazhinji vacho vari kuchema nemarwadzo, ngatibatirei pamwe chete kunyange avo macivic organization vatitarisei mhuri yekuchimanimani.
Pane vangada kubatsira ndezvipi zvamukati zviri kudiwa nechimbi chimbi?
Blessing, chinhu chiri kudiwa chimbi chimbi pari zvino ndechekuti mhuri yeZimbabwe ngatibatanei kuti tione kuti vakasara ivavava vashoma varipo vapenyu vapiwe medication, nekuti hatizivi kuti marwadzo ava ari kuchema nevazhinji achavasvitsa kupi. Dai vawanikirwa mishonga, hurumende kana mamwewo maorganization aripo avatsvagire mishonga, vakwanise kurapwa nechimbi chimbi kuti tikwanise kuchengetedza upenyu hwevashoma ivava vasara. Chechipiri ndechekuti hama dziri kuchimanimani dziri mudambudziko rekuti vazhinji vavo vaigara pafamu tribari ikoko. Mufamu umu muri kunzi hamutenderwi kuvigwa munhu.
Pachaitwa sei sekudzwa kwamuri kuita?
Vese vakashaya vashakabvu vedu ava vanenge vachida kutorwa kuendeswa kunyika dzakaparadzana kunobva madzinza kana kuti mhuri idzi. Zvino zvinoda rubatsiro, pachaita kufamba kwakanyanya, pachaita zvinodiwa. Mhuri yeZimbabwe dai yabatana isa musoro pamwe chete, kunyange hurumende dai yakwanisa kupindira nemwoyo wese. Nekuti chatakangoona hatina kunge patakasvika kuti tione chikafu. Takazongosangana nemota dzakati wandei dzedhavhu nenyaradzo dzichingoendesa mitumbi, but hapana umwe urongwa hwatakaona hwakajeka kuti chikafu chichazobvepi, vachazobuda sei mufamu iroro kunoradzika hama dzavo. Chechipiri, kune dzimwe mhuri dzakashayikirwa nababa namai kuchingosara vana vadiki chete chete.
Nherera dzakasara idzi dzingabatsirwe sei semaonerenyu?
Mhuri yese yeZimbabwe yafanira kubatira pamwe chete kuona kuti vana ivavo vadiki vakura zvakadi, vari kuenda kuchikoro here, utano hwavo hwakamira sei. Chekupedzisira, tarisawo neBlessing, iri dambudziko rawira mhuri yeZimbabwe kunyanya kuchimanimani pasina makore gumi kana kuti mashanu tabva muidai. Vanhu ivavo vanoda kugarirwa pasi navo, vazhinji vacho vanoda counseling. Vakabuda mutsaona iyi, kana ukataura naye unoona kuti vazhinji vacho vachiri vakavhiringi. Mhuri yeZimbabwe panoda kubatana, panoda kurwira pamwe chete.
Munyori mubazi revechidiki muNational Constitutional Assembly vaTerence Maoneke vange vari parunhare kuchipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezve utano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu gumi nevanomwe 17 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatatu 5463. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zvihuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevasere 247,278. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvipfumbamwe nemazana matatu nemumwe 5,789,301. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matanhatu ane gumi nezvina zvine mazana matatu nemakumi mashanu nevatatu 3,614,353. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano rinomirira vatori venhau muMalawi reMedia Institute of Southern Africa Malawi riri kupomera mhosva mapurisa eMalawi Police Service richiti akapinda mudandemutande rebepanhau replatform zvisiri pamutemo. Mapurisa anoramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Izvi zvinotevera kusungwa svondo rapera kwemukuru webepanhau iri Gregory Gondwe, mapurisa vachida kuziva kwaakawana magwaro aakashandisa munyaya yaakanyora pamusoro peuori huri kuitwa nevakuru muhurumende. Nezuro svondo, chitundu musere musere chekusora chakatumirwa muchadenga neUnited States National Reconnaissance Office. Vakuru vanoona nezvechitundu musere musere ichi vakaudza vatori venhau kuti chakange chakatakura zvinokosha mukuchengetedzwa kwenyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mr. Punye, mataura shoko chairo, mataura shoko chairo chairo, shoko chairo chairo rumu Zimbabwe rukuitika. Wanavaka jizalaka wandisa asi umistanya daka South Africa. Wachenda Mozambique uko, vechitenge samado masi. Andisi uzi kutika na urumende jona manakita so. Inumbu una achicha chairo. Makambani waka vara, asanunguti nikarini rusununguko. Kichingo pondi iwa, tichingo sungwa. Chaka sununguko ya parika na chingi zoka daisha. Ah, baba watawa shanda suzisa.
Patsigiri vose Studio 7 mamukasiku. Habozo kuti hatiripo pamuzanza. Pakaoma pane chimoto chedudura. Kuti mwana ari kutichengeta. Ndoshamisika anomuti chipasta chiri kutaura zvinangana nebasa rese. Hanzi makandiwa here amhene ikoko. Vanhu anomuti hei makandiwa akatumwa akatumwa nani. Munhu anotsigira zvinhu zvakadhakwa kudaro. Vanhu ari kufa muZimbabwe, vanhu ari kufa nekurohwa, vanhu ari kufa nenzara, vanhu ari kufa Max Dindi. Bhozi maroda akazara makomba. Pati nekuti pamberi pamberi nana idea. Vakomanaka vachatongwa naMwari. Nekusapota maivwa magutisa manyu maakufarisana pambwa imini. Munondigumbura stering. Maakufarisa maakutsvaga kudya nezampf mai. Ndozvamakutsvaga yo chaungari chakakunakira iwo chi. Vanhu ari kufa kuSouth Africa vari kurohwa vari kutiza namo muZimbabwe. Teeredza nana idea.
Makandiwa usanyepera hanhu yo nangarwa hahwini kure mese hahwini purezidendi achamisa ndiye ari kupinda pachigaro 2023 iwo makandiwa usanyepera hanhu kuti nangarwa wakahwina maelection wakazviwana itizvii usanyepera hanhu iwewo zvava zvecheche yako Awida kuita president, uo ito kambina ita president.
Maneru, maneru, maneru akanaka, pa Studio 7, Sutriko, South Africa, Uveta, Sato Zwanya Nekushata, Wazurukitika, Burana Jobeku, Asia, Maikira, Baru Kicha, wana kunaka, Chaizo, wana kunaka. Baru kutosika na umakereke, murugu na matavanu, Mazimbabwe, iwa hawa chitosika, wachitongo, no taka, chete, kusika, wachitotaka, kutotema. Saka, hey, zuruko, pisa, wuzuruko, chikisa, kuna na Jobeku, zuruko, chikisa. Saka hei magarara takaita kuno uku hei apakato oma chaipo chaipo atrizi hizo kuti tungo gara ana taka ngodzitweta wa mumawoko tango ngodzitweta wa mumawoko kutambura akuna kwa ticha tizira kumushaiko kona amo ndia tinongo tiza zefuti techuya kuno kuto usikira zemu na amo mwana wa Zimbabwe neno takabire kitu wa ropa lakaita sei shua na marugudai.
Halo pa Studio 7 murise ite ipa Voice of America paka mila sei zapo ipa po haiwa. Tutokushora kwenye shirikitika pana wa makandiwa basi munu wangu harija chani kutikana taa kutawara mashandiro ya wakuita kichitunga mirawa wangu wano wano wangu wachifamba na u wangu walipopo kufuga mwodi nika ite shakanaka iyo wozo neka wakumira ne mandu zaka zara ropa mwako mavo makandiwa apana kana wali kinozikana wangu wataru zanzitika ya kanaka wangu wando kisama wangu katungwe cheche dama hata kutu zinivite jurnani iye munu wofa wangu wabula kiti heji kaya kanaka president msa kambena makato huina kudara ayo wa shino nyazisa saa suwana wa makandi wa isha shina chimiro chakanaka mkati mwenye kwa tofi shore wa nyasire nga valega church kawafu kare pasi arafakchen sugar
magadi kwa shamalari studio 7 ticho mungu ndo joa kujwani speaking to mpaji kumusha kuri kumashingu pangu ndupo echikumbiro chekualaezi today amboti chakira umwa candidate are strong paka constituency yedu chesauti kutya vamwe wacho vanotivesika mangoni papa mabwani kupepa kambena vana strategic kambena vakanaka kuti zvinoita kuti vasikamwewo nevanhu kuchiwa musangano wachingatoriwa nefuture nauti ndo vakona kuti yambusa wechikundo kuwanawo mabasa.
Mamukasei malida angu kwese kwamuri atiriposi mamukasei inini ndakatarisa zvangu murume anonzi Makandiwa uyu ndinoona kuti munhu anotaura pati hanyatsomira pamashoko ake zvichireva kuti kutumwa kwake nechokwadi chake chiri kure naye. Ukatarisa pamazuva evaccination papa akamboti inini vekwangu kana mhuri yangu hapana munhu anofanira kuvaccinate. Akati ndiri nani government iripandakire zvayabati kuvaccinate vandivaccinate but mushure mekunge aziviswa pakona akazouya futi nemwe message achiti I support vaccination zvichireva kuti haasi murume chaye anonyatsomira pamashoko ake munhu anodzoka kumashure kana anyatsoiswa pakona. Munhu ataifungidzira kuti achamirawo nechokwadi kana kutogara arega zvake zvepolitics kutaura nezvepolitics but tadisapoindika zvakanyanya.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inosvitsa makore 42 kubva payawana kuzvitonga kuzere. Bato reZANU-PF rinoti zuva ranhasi izuva rakakosha zvikuru kuvanhu veZimbabwe zvisinei kuti vanotsigira bato ripi. Vanhu 45 vakafa mutsaona dzemumigwagwa pazororo reIsa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti mosora zvakanaka vateereri.